manera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechipiri gumiguru 26, 2021. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
SADC ngaiuye tibatsire. Isi tiri kuda platform iri facilitated neSADC yekuti SADC inouya ichitibatsira uyezve neAfrican Union vachitibatsira kuti tikwanise kugadzirisa matambudziko aya. Endi mucommunique kana kuti statement yakabudiswa naPresident Chakwera iyo yatinova tiri kutambira inotaura iyo kuti SADC iripo pakubatsira maZimbabwe kuti vawane a lasting solution kuma challenges ari.
MDC Alliance yokurudzira SADC kuti ive mutongi gava pagakava riri muZimbabwe.
Sadano wa National People's Conference uchanjo chetwa kuzvimbo yebindura kumajournalist central wachichaita nemasaisai uchatanga musi wechitatu sangano repolitbureau richaparura nekuvamba musangano richasangana nemusi wechitatu tamba kudare nemusi wechina uchaitwa dare recentral committee.
ZANU-PF yotanga musangano wayo wepagore mangwana kubhindura. Vaimbo yevarwiri vehondo yerutsununguko vanodarika 40 vanosungwa muHarare vachida kunosvitsa zvinyunyuto zvavo kuhurumende. Indiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Batore MDC Alliance nasi rakurudzira sangano renyika dziri kuchamhembe kweAfrica reSouthern African Development Community kana kuti SADC kuti rive mutongi gava pagakava riri munyika zvichitevera kurudziro yesangano iri yekuti paitwe nhaurirano munyika. Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
Vashaura navatori venhau muHarare nhasi mumwe wevatevedzeri vemutungamiri weMDC Alliance muzvinafundo Wolfman Ncube vati chiri kukonzera kuti zvirango zvirambe zviripo inyaya yekuti munyika hamusi kutevedzerwa mutemo uye kodzero dzevanhu dziri kuramba dzichityorwa. VaNcube vati chiri kudiwa muZimbabwe kugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika kuburikidza nenhaurirano dzechokwadi kwete kutaurirana kuri kuitwa pasi pegungano repolitical actors dialogue kwavanoti hakuna chakunobatsira sezvo mamwe mapato ari muPoland asina kuvhoterwa nevanhu vakawanda musarudzo dzakaitwa muna 2018. Mashoko avaNcube anotevera gwaro reSADC rakaburitswa nezuro richikurudzira kuti zvirango zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzekumavirira zvibviswe uye kuti muZimbabwe muitwe nhaurirano. VaNcube vakurudzirawo kuti veruzhinji vapiwe rusununguko nehurumende kuburikidza nekuchengetedzwa kwekodzero dzavo izvo zvatsinirwa nemunyori anoona nezvinoitika kunze kwenyika muMDC Alliance muzvare Gladys Hlatshwayo avo vati bato ravo riri kutambira kurudziro yenhaurirano yaitwa neSADC iyi.
Isu tiri kutambira zvakanaka chaizvo zvataurwa neSADC. Inova nguva yekutanga kunzwa SADC ichitaura nyaya dzakaita sedzayataura mustatement yavo, nyaya dzekuti nyaya dzemhirizhonga, nyaya dzemahuman rights, nyaya dzerule of law dzinofanira kuongororwa uyezve panofanira kuitwa nhaurirano kuti vanhu vanzwisisane pavakamira maererano nezviri kuitika munyika. Izvi tinozvitambira zvakanyanya nekuti isu seMDC Alliance ndo zvatanga tichichemera kubva kudhara. Takanga tichinosangana nemaSADC leaders, tichinosangana neSADC secretariat, tichinosangana nevari muno munyika kuti titaure nyaya yekuti hurukurirano kana kuti dialogue pachirongo ndo chete chinhu chingaita kuti tiendese nyika yedu mberi.
Muzvare Hlatshwayo vatiwo chave kudikanwa ndechekuti sangano reSADC richive mutongi gava riri pakati pavaNelson Chamisa nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuitira kuti nyika iwane kufambira mberi pachiitwa gadziriro yesarudzo dzemuna 2023.
SADC ngaiuye tibatsire. Isi tiri kuda platform iri facilitated neSADC yekuti SADC ino yaichitibatsira uye zvine African Union vachitibatsira kuti tikwanise kugadzirisa matambudziko aya. Endi mukomunike kana kuti statement yakabudiswa na President Chakwera iyo yatinova tiri kutambira inotaura iyo kuti SADC iripo pakubatsira maZimbabwe kuti vawane a lasting solution kuma challenges ari.
Asi vakafana bata chigaro chemutauriri wezano PF vaMike Bima vati nyaya yezvirangwa inene nhaurirano.
Nyaya yema sanctions kubviswa kwao hakunei nenhaurirano dzingaitwa nemapato ari munyika, nokuti mapato ari munyika haaziwo akaisa ma sanctions. Wongu vanga vakadaidzira kunyanya nyanya mabato reMDC raikurudzira kuti ma sanctions haitwe, but havasivo varidzi vacho. Saka hatina hurukuro dzatingaita naMDC dziri kuererana nokubviswa kwema sanctions.
Vamunangagwa vakambota havasi kuzoita dzimwe nhaurirano dziri kunze kwePoland. Vabima vatsinirawo mashoko avamunangagwa aya vachiti kana MDC Alliance yazofunga kuti inoda zvenhaurirano ichauya zvayo kuPoland.
Kana paine hurukuro dzinoitwa nemapato ari munyika iri nyaya yokuda kubatsira kuti budiriro yomuZimbabwe ifambe, kuti tiwane pfundutso inoenda mberi, tine hurongwa hwePoland hunema opposition parties akaparticipata pamaelections, iyo inonzi wese vakapinda musarudzo vakasabudirira vanodaidzwa kunzi vauye kuPoland. Bato reMDC Alliance rakasununguka kuuyawo kuhurukuro dzePoland. Hakuna chinovaita especial group yokuti vaonekwe the outside yePoland.
Nekune rumwe rutivi, MDCT inotungamirwa na Douglas Monzora inoti iri pakati pekubvunza nengo dzayo kuti yotora gwara ripi panyaya yenhaurirano. Nyanzvi munyadzi wezvematongerwo enyika vaRashwit Mukundu vati SADC haifaniri kumirira kuti munyika mudeuke ropa yozowana kupindira.
Dambudziko rine SADC nderekuti igungano rinotungamirirwa nevatungamiriri venyika yekuchamhembe kweAfrica kana kuti zveSouthern Africa. Saka zvazvinoreva ndezvokuti zvinonetsa kuti vakurumidze kusimudza musoro vachitsiurana kana kuda kuedza kugadzirisana pamusoro pezvinenge zvichiitika mukati menhengo kana kuti mukati menyika inove nhengo yegungano reSADC. Asi kana vakakurumidza kuteerera mashoko atarwa neMDC Alliance, nekuti apo takatarisana netsarudzo dza2023 takatarisana nematambudziko mazhinji ari kusangana neZimbabwe kuti ichifano gadzirisa nyaya idzi dzisati dzatatamuka kuti dzizokonzera mhirizhonga, vazoona vanhu vachifa, vazoona vanhu vachikuwadzana, vazoona nyika ichitsemuka nepakati, vozoda kumira kuti vagadzirise zvunhu. Saka ndingati mashoko atarwa neMDC Alliance mashoko akanaka.
Musangano wetwa navancuve nevatori venhau usati watanga, nhengo shomanana dzezanu PF dzamboratidzira kwekanguva kadiki diki pamahofisi avatenda EBT paitirwa musangano uyu, asi dzakurumidza kudzingwa nemapurisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Bato rezano PF rinoti rakaendesa mberi kumusi wechitatu anove mangwana zuva rekutanga musangano waro weNational People's Conference kuitira kuderedza mazuva achaungana nhengo dzaro kumusangano wepagore uyu. Mushandi mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko muzano PF vatafadzwa mugwadi vanoti vakatora danho iri sematanho ekudzivirira kupararira kwedenda reCOVID-19 uye kupa mukana kumatunhu makuru kana kuti maprovince nguva yekupedza gadziriro yavo. Musangano uyu waifanirwa kutanga nemuvhuro 25 Gumiguru uchipera musi wa 31 Gumiguru kuBindura mudunhu reMashonaland Central. Asi vamwe mubato iri vanoti zvinhu hazvina kugadzikana mubato riri kutonga iri, vachiti maita zvikwata zviviri zviri kudhonzerana, chimwe chichinzi chiri kutsigira mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nechimwe chinonzi chiri kutsigira mutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga. Asi vamugwadi vanoti manyepo kuti mubato ravo mune zvikwata zviri kudhonzerana. Dingindira regore rino rinoti Growing and Modernizing the Economy Towards Vision 2030. Musangano uyu unotarisirwa kukurukura nyaya dzinosanganisira mamiriro ebato iri, mamiriro eupfumi hwenyika, nyaya dzechikafu nezvimwe. Ngatinzwei hurukuro yataita navamugwadi pamusoro penyaya iyi.
National People's Conference kuchanjo chitwa kuzumbo yepi ndula kumashona letifendi lao watichaita ni masaishai uchatanga msuwe chitatu msangano le politikulu dole cha parura nukua mba msangano lichasangana ni msuwe chitatu tapa kudari ni msuwe china uchaitwa dari letifendi lao komiti kuzumbo yepi ndula kuchaitwa msangano saka zwazinoreva ndezve kuti msangano we National People's Conference uchatanga chitatu.
Musangano wenyu waitarisirwa kutanga nemusi wemuvhuro unowe nezuro. Sei makaita kuti uzotanga musi wechitatu?
Izvi tazviitira kuti musangano uive nemazuva akaita sekunge mashoma asanyanya kuwandisa kuti tibatsirane nekurwisa denda recovid-19 vanhu vasanyanya kutora nguva vakaungana zvekare zvichatibatsira kuti tipe maprovinzi achipedzisa basa ravo raanga akatarisana nawo. Saka naizvozvo ndingangoti kune vose vakateerera musangano wedu waaredu kutanga masystems ose akafanira kuti musangano uyu uchitanga ava panzvimbo.
Tiri kunzwawo vamwe vari kuti bato ramanikidzwa kutora danho iri nekuti mubato mune makakatanwa mapoka asiri kuwirirana. Munoti
musangano wezanupf wakabatana zvinototinyangadza ndezvokuti tinonzwa zvichitaurwa mumapepa nawo kuti musangano wakapatsanurana. Musangano wakapatsanurana munouziira. Musangano wakasprita unozikanwa. Haumbodi kuti titarise nezita nokuti ukabvunza muno munyika vana vazive kuti MDC dzaangani. Asi tinonzwa kukashambadzwa kwazvo tiri mumahofisi edu anopepeterayo kuti tinozwa kuti kwai mubato muno mamune kupokana. Tichinzwa zvekare kuti vatungamiriri vedu havana kuwirira. Ko munoziva here kuti vatungamiriri avo vane histri kana kuti vane rondedzero yakareba kwazvo yekufambisa gwara remusangano iyi. Kubva vasiri mumahofisi akaita seatiri nhasi vari musango kubva vasina kana chokupfeka kana chokudya vachifambisa basa romusangano iyi. Vangazouya here kupatsanurana musangano waindependence? Chatinokwanisa kutaura chete chatinoziva kuti ndo chiri kuitika ndechekuti wo maprovinces zvikwata zvikwata zvirimo zviri kurwira zvenzvimbo. Ende kurwira zvenzvimbo ikoko hakuna danho rakashata kwazviri nokuti vakuru vemusangano ndo vakati ngakuve nezvinzvimbo zvinokwikwidzwa tive neutungamiriri hwemusangano hunobva kuvanhu paevery structure yemusangano kubva pasero zvichienda mberi. Saka izvozvo hazvina kushata. Chatinongokurudzira chete ndechekuti vana vedu vemusangano ngavazive kuti musangano ndoumwe kubatana ndokumberi naizvozvo ngavasarwisana zvokuwadzana.
Vanga vari mushandi mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi vari parunhare muHarare nestudio 7. Hurumende yakadzivisa nezuro manheru kuti munhu mumwe chete akafane chirwere checovid-19 nezuro uye vanhu makumi matatu nevanomwe vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro wakare. Hurumende inoti mukusvika mukupera kwezuva nezuro vanhu vafane covid-19 vazviuru zvina nemazana matanhatu nemakumi mashanu nevapfumbamwe kana kuti 4659 uye vabatwa nechirwere ichi munyika yose vainge vava zviuru zana nemakumi matatu nezviviri nemazana mana nevashanu kana kuti 132,405. Vanhu vabayiwa nhomba yekutanga vanga vava mamiriyoni matatu nezviuru mazana maviri nemakumi maviri nezvisere nemazana mashanu nevatanhatu kana kuti 3,228,506 uye vakanga vabayiwa nhomba yepiri vakanga vava mamiriyoni maviri nezviuru mazana mana nemakumi masere nezvitanhatu nemazana matatu negumi nevasere kana kuti 2,486,318. Uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichadzivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekumisa kupararira kwechirwere ichi munyika yose. Yashika nguya kuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vari kuratidzira muSudani vakaenderera mberi nekuratidzira nezuro manheru zvichitevera kubvutwa kwemasimba nemauto nezuro wakare. Mauto akaridzira pfuti vanhu vairatidzira vanhu vatatu vakafa sekutaura kweSudan Doctors Committee. sangano iri rinotiwo vanhu makumi masere vakakuvara muchiitiko ichi. America iri kuvhura muganhu yayo kuvanhu vachange vachipinda munyika iyi vanenge vakabayiwa nhomba yeCovid-19 zvizere, kana kuti vanhu vanoratidza kuti vakavhenekwa vakaonekwa vasina chirwere ichi mukati memaawa makumi maviri nemana pavanopinda muAmerica. Izvi zvakaziviswa nemuzinda weWhite House nezuro. Urongwa uhu huchatanga zvizere musi wa8 Mbudzi, uye vanhu vashoma vane zvimwe zvikonzero ndo vachabvumidzwa kupinda muAmerica sekutaura kwevakuru vakuru muhurumende yava Joe Biden. Uri kutaro zvekunze kweChina waWang Yi vasangana nhasi nevamiriri vechikwata cheTaliban muQatar vachikurukura mamiriro akaita zvinhu muAfghanistan. Kurukuru idzi dziri kuenderera mberi nhasi muQatar. Kutaro zvemari vamutuli Ncube vanoti mubhajeti yegore rinouya vari kutarisira kushandisa mari inosvika mabhiriyoni mazana mapfumbamwe, kana kuti $900 billion yemari yemunyika. Asi mapazi ehurumende akavapa bhajeti remari inodarika matrilioni matatu yemadhora emunyika. Izvi zvakabuda kumusangano wakaitwa nenhengo dzeparamende kuVictoria Falls pamwe navamutuli Ncube kubva mugovera kusvika nezuro. Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano uyu, vanhuve vakavimbisa kuti bhajeti ravo rinenge rakanangana nevarombo. Asi nyaya yakanetsa zvikuru kumusangano uyu ndeyekushaya simba zvinotyisa kuita dhora remunyika. KuRBZ, dhora rekuAmerica riri kutengwa nemadhora emunyika makumi mapfumbamwe nemanomwe, kana kuti 1:97. Asi pamusika wemukoto panotenga vakawanda, dhora rekuAmerica riri kutengwa nemadhora mazana maviri emunyika dzimwe nguva, kana kuti 1:200. Vanxube vanoti havasi kuzomisa kushandiswa kwedhora remunyika sezviri kudiwa nevamwe. Ko, nhengo dzeparamende dzakaona sei musangano uyu? Totanga nekunzwa kubva kunhengo yeparamende yakazvimirira ichimirira Norton Vatemba Muliswa.
Isu tiri vanhu vanoda kungoudzwa chokwadi, saka inonzi inofanga iri propua. Kasi tichitarisa papropua ye2021 yakanetsa nenyaya yeinflation. Inflation iri kunetsa, tine dambudziko rekuti tine parallel market rate and then tine auction rate, and iyo hurumende yacho ndiyo futi iri pamberi pekutekisa mari in US dollars. Iwo vachida kuti Zimbabwe dollar ingeri yakasimba. Hamungasimbise mari yenyu kana muchitamba nemari yevamwe.
Mashoko aya atsinirwa navaShakespeare hama uswa vanomirira Warren Park vari nhengo yeMDC Alliance.
Minister of Finance vanofanira kusarudza kuti voita dollarization here, nekuti voshandisa mari yekuAmerica. Ndoda kuti ndo kwazvakuenda zvobva ivo vasati vazvitaura, asi tiri kuona sekuti ndozvo zvaakuitika izvozvo. Mukatarisa kuti nyika ifambire zvakanaka, vanhu vemuZimbabwe vari kutambira mari dziri mumazimudhora, asi kuti vanobhadhara marendi, vanotenga chikafu, vari kutora mari dziya dzichiiswa pachero. Inoratidza kuti mari yedu yakadzika zvakanyanya. Vonotenda mari yekunze kwenyika ndoyavakushandisa kuti vagobhadhara dzimba dzavanogara, vagobhadharira mafizi evana vechikoro, vagotenga asi dzimotikari, vagokwanisa kutenga kunyange nepiwo.
Vanomiririra Hatfield mudare reparamende vatapiwa mashakada veMDCT vativo mari dzakapiwa Zimbabwe neIMF dzinofanira kushandiswa zvine mwero.
Chimwe chatingada kuona ndechekuti maSGR aya, maspecial drawing rights atakapiwa neIMF anokwana kuita 1 billion. Ini dai zvaibvira aitango ashandisa kumaarea anobata upinu hwevanhu kunyanyanyanya, zvakaita sekuwanikwa kwemvura. Togadzisawo magetsi edu kuti rural electrification iyai iendere mberi, mataundi magetsi akabvimabvima, maindastiri akaafektwa nokudzima kwemagetsi. Chechitatu, togadzira marodhi emadhorobha edu. Madhorobha edu hachina marodhi seHarare. Ukaenda kumalocation nekwese kumahigh belt nekwamidium belt, roads ida ashata makomba chete. Then most importantly, trains within the healthcare sector.
Vachipo pfungwa dzavo vanokokera nengo dzedare reparamende dzezanu PF vapupuraito garepi avanomirira gutu mudare reparamende vatiwo vanyube avafanira kukanganwa vari kumaruwa
budget redu ngaritarise vanotambura ngarinyanye kutarisa economy yedu ichange kufamba risapote vaya vanogadzira zvinhu kuti vakwanise kuwana mukana ukuru wokugadzira zvinhu zvinoita kuti economy yedu ifambe. Kuruo tunoda kutarisa yatingati infrastructure yekumamisha uku kurani zvikoro zvinodzidzira vana kuti zvinge zvakagadzirwa zvakanaka, uyewo takakurudzira minister of finance kuti ivatarisawo zvinotambirwa navashandi vehurumende.
Vanyuve vakati vachaparura budget ravo musi wa 25 Mbudzi. Ndakamirira Studio 7 mu Washington DC, ndini Blessing Zulu.
Muchirongwa chatinotarisa zviri kusangana nevechidiki munyika, Mike Hove weStudio 7 aita hurukuro naDr. Tinotenda Simemeza avakurudzira vanhu kuti vabaiwe nhomba yekudzivirira COVID-19. Dr. Simemeza vakurudzirawo hurumende kuti itange zvirongwa zvakanangana nekubatsira avo vari kufamba nzendo ndefu kuti vasvike kuzvipatara uko kuri kubayiwa vanhu nhomba dzeCOVID-19. Ngatinzwei vachitsanangura.
Zviri zvatiri kukurudzira kuti vanhu vabhatinete. Tinoziva kuti kune vamwe vanenge vasina kuzodzoka kutora nhomba yavo vaite fully vaccinated. Zvinova izvo zvatiri kukurudzira kuti munhu wese kana wakambobayiwa udzoke wobayiwa nhomba yechipiri so that uche fully vaccinated.
Dr. Simemeza, tinonzwa dzimwe nyanzvi munyaya dzeutano pamwe chete nezvizvarwa zvezimbabwe zvinogara muzimbabwe vachikurudzira hurumende kuti itange kuita mamobile clinic kana kuti voshandisa havo nzvimbo dzakafanana nezvikoro mukufambisa chirongwa ichi chekubaya vanhu nhomba inodzivirira COVID-19. Nekuti vanhu vakawanda kunyanya vanogara kumaruwa vari kuchema vachiti zvipatara uko kuri kubayiwa nhomba dzeCOVID-19 dziri kure, munozvionawo seizvi?
Muzvikoro kuwanikwa muri izvo iri epicenter yekuti corona ive ichipararira. Saka izvi zvinhu zvatinoona kuti vari kuextenda kuti vanavo vabayiwe nepanhau yekuti kuzvikoro uku ndokwanga kuchiwanikwa kuri maepicenter ekuspreada coronavirus. Saka nhomba inokubetsera iwewe kufaita disease inge painenge chikubetsera kufaita disease inobetserawo futi kuti usaspreade chirwere ma.
Nguva ndoyadyana naDr. Simemeza, kandai mashoko enyu kupedzisira kune vateereri.
Ndakanga ndichida kungokurudzira kuti hazvireve kuti kana wavhaccinatwa corona yapera. Tiri kuda kutsvaya kuti vanhu vakawanda vavhaccinate kuti tikwanisa kufaita chirwere ichi. Saka tinofanira kucontinua tichishandisa mamaski edu, sanitizer. Apa ntu yazosvika nguva yekuti we are out of danger from the COVID-19 pandemic. So I would encourage people to follow all those steps that we've been following and make sure those who are most vulnerable are muri venyu vawane nhomba nekukimbidza kuti vaite fully vaccinated before ta experience imwe wei kukwanisa kuzvikoro.
Havanga vari Dr. Tinotenda Simemeza vachitaura vari parunhare naMike Hove weStudio 7 vari muHarare. Munhau dzemitambo, chikwata cheZimbabwe Netball Team chiri mukamba umo chiri kugadzirira makundano ePENT Series neAfrica Netball Championships ayo achatambirwa muvhindo kuNamibia. Michael Kariati anotipanyaya iye.
Chekwata chevatambi gumi nevanomwe chere kupinda makundano ePENT Series ari kutanga musi wa 1 kusvika musi wa 5 Mbudzi, achiteverwa nemakundano eAfrica Netball Championships ayo achaitwa kubva musi wa 10 kusvika 16 Mbudzi. Zvikwata zveZimbabwe, Uganda, Malawi, Kenya, Namibia, Botswana neZambia ndizvo zviri kukwikwidza muPENT Series iyi. Zimbabwe yavaka chikwata chitsva kunze kwevatambi Felicitas Kwangwa, Sharon Gwanali, Clarice Kwaramba, Lynette Tanira, Patricia Mauladi na Eslan Lovu avo vaive muchikwata chakaenda kuma 2019 World Cup. Murairidzi wechikwata ichi Lloyd Makunde anoti mukamba mune manyukunyuku ekufara uyezve gadziriro irikufamba zvakanaka.
Mukamba makamira zvakanaka mune morari mukuru vasikana izvinezvi vagadzirira zvekuti vanokwanisa kunotamba mitambo miri yese.
Makunde anoti chinangwa chavo ndechekukunda kuti vasimudzire mamiriro avo murongwa wepasi rese.
Tikutarisira kukundawo nekuudzoka tine menduru nekuti tiwanewo zvibodzwa zvekukwikwidza pasi rose kuti tive tichikwira panova pekuti tibve panhamba 12 patiri pasi rose tichikwirawo tichiendawo takatarisa kunhamba 11 ne10 zvakadaro.
Zimbabwe iri kutungamirwa naFelistus Kwangwa uyo akatambidzwa ukapteni zvichitevera kuregedza mutambo kwaPepetua Siyachitema. Siyachitema ave kurairidza chikwata cheGlow Petroleum. Kwangwa anoti achangowedzera mwando kutangira pakasiwa na Siyachitema.
Basaira hangu ndandari jaira kasvika ndichibva ku junior team. I was the captain and pandakangoenda kuva hombe kwacho ndakangosvika ndichiita 5 saka ndandingori muprocess yekudzidza. So sezvanga zvingoripo I think ndichangoedzera umo kudarikawo panyangani.
Mutambi uyu anoti maJames ari kutarisira kusimudzira paakasiyira apo akashanya kuLiverpool, England kumakundano e2019 World Cup.
This is second boys to Liverpool. We just expect to continue from where we left. Saga Ravatari Sirago, Maris, Asha, Yemen.
Ko England, Zimbabwe, Yakapeza, Irpach Nano Chechi Sere, Kuba, Pazukwata, Gumi, Nezi Sere. Mutambi Joyce Takaiza, Akapeza, Irpach Nano Chechi Pumbamwe, Pakunisa Zibozwa, Jakawanda. Makundano ePaint Series aifanira kuve akaitwa muna chikumi asi akamiswa nemhaka yechirwere cheCOVID-19. Namibia ndiyo ine mukombe wePaint Series uyu asi South Africa ndiyo ine mukombe weAfrica yese. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Kwazwai vateereri ve Studio 7, ini ndini Mike Hove. Ndino koka kuti mpinde mchirongwa chedu cheve chidiki che The Connection nasi Maneru na 8 PM. Mchirongwa cha nasi chirikurukura nezve chirongwa che hurumende ya Amerika che Fulbright Teaching Excellence and Achievement Program chine chinangwa chekusimudzira varairidzi pasi rose. Chirikutarisawo nyaya yekupinda kweve chidiki muchirongwa chekukurudzira vanhu kuti vanyoretse kuvota kana kuti voter registration program. Mure Zimbabwe musakanganwa kucherera chirongwa ichi. Muine ni Mike Hove nasi na 8 PM.
Chirongwa che Live Talk na 8 PM tirikutarisa zviri kuitwa nevechidiki munyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. MDC Alliance yokurudzira Sadiki kuti ive mutongi gava pagakava riri muZimbabwe. ZANU-PF yotanga musangano wayo wepagore mangwana kuBhindura. Vaimbove varwiri vehondo yerusununguko vanodarika makumi mana vanosungwa muHarare vachida kunosvitsa zvinyunyuto zvavo kuhurumende. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7 at vuenews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soko izikati.